A few expressions. I would want us to read a scripture.
Zvino ndisandataura mashoko akati kuti pamusoro peupenyu hwavo nekuratidza zvinhu zvishomanana tinoda kuti tiverenge gwaro.
We just read three places in the Bible.
Tichaverenga nzvimbo nhatu mubhaibheri.
I want to appreciate all the servants of the Lord here present.
Ndoda kuyemura varanda vashe vose vari pano nhasi.
I want to appreciate the Chesa family for the cooperation and the way we have been working with them.
Ndogoyemurawo mhuri yekwachesa nekashandiro nekabataniro katanga tichiita pamwe chete nawo.
I appreciate the way they do their things. May God bless them.
Ndinoyemura zvikuru kaitiro nekabatiro kavanoita zvinhu zvavo. Mwari avaropafadze zvizhinji.
I don't know if Mukoma Norman is somewhere close by.
Handizivi kuti Mukoma Norman vari pedyo here kuti tingovacherechedza.
He really worked tirelessly together with us in Chinoy doing the paperwork when we're bringing the body over.
Vakashanda zvakaomarara vachishingaira pamwe chete kuti gadzise mapepa ekuti tiwane burial order kuchinoi.
Just so much one with all that we were trying to do and trying to achieve.
Tanga tichingoita chinhu chimwe chete pamwe chete nawo.
I want to say to the Chesa family,
ndoda kuti kumhuri yekwachesa,
you have not lost.
Hamuna kurasikirwa.
The Lord has just taken what belongs to him.
Mwari vangotora zviri zvavo.
But if you would make all the efforts that's within your power,
asimu kashingairawo zvichienderana nesimba riri mamuri,
to be able to meet him across the river,
tichakwanisa kusangana navo mhiri kwerwizi.
I believe the Lord has already made that provision.
Ndinotenda kuti Ishe vakatoita zvikwanisiro zvacho.
Amen.
Amen.
Before we read the scriptures,
tisataverenga magwaro,
shall we bow our heads for a word of prayer?
Tikotamisa uso hwedu tinamati.
Gracious Heavenly Father, tonight our heads are bowed before thy throne of mercy and grace. Lord, knowing that what you have done among us is what you foresaw and predestinated to happen among us, to us it may be a surprise, but to you there is nothing that comes to you as a surprise. We want to thank you. We want to appreciate you already so far for the spirit of consolation and comfort that you are granting unto us. Much more to the widow and the children. Heavenly Father, we pray for more of this to continue abounding in our hearts as we near the conclusion of the funeral services. Gracious Lord, may you speak to us in your own way, like you did last night. It was a blessing to our souls. When you spoke through your two servants, Lord, we realized we have a caring God who knows our afflictions, who knows where we need the comfort and the sanctuary of the wings of Great Mother Eagle. Gracious Heavenly Father, may you come down now as we read your scriptures. May you grant, as we speak this little sermon at Lord, may you grant utterance, may you grant us hearing, that at the end of it all glory, honor, and praise will go back to your holy name. Heavenly Father, be with us now and grant me utterance. May you push me aside, may you take over, and may you speak to each and every one of your children gathered here tonight. I pray, Lord, believing, may you quicken this word, for the letter killeth, but the Spirit gives life. Come down, Lord, and do your will. We'll be careful like the one out of the 10 lepers who came back with a loud voice to give glory and praise and thanks to your name. Be with us tonight. I commit the whole service. Myself and my brother Chakana, may you speak through the lips of clay. At the end of it, we'll give glory to your name. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord, I pray. Amen. Amen. Genesis 1, verse 1.
Genesis 1, chitsauko chekutanga.
It was a blessing last night.
Ranga riropafadzo, madekwana apfuura.
Listening to our elders.
Tichiteerera kuvatana vakuru vedu.
Pastor Matanga and Pastor Mkanganwi.
Pastor Matanga, Pastor Mkanganwi.
May God bless them.
Mwari avaropafadzi.
I believe tonight you are not looking up to me.
Ndinotenda kuti madekwana ano hamusi kutarisa kwandiri.
Because I am also looking up to him.
Inini ndikutotarisawo kuna Mwari.
As he spoke last night.
Sekutaura kwavakaita madekwana apfuura.
I pray he speaks again tonight.
Ndinoona matau kuti vanotaura zvimwe chete manheru anasi.
Genesis 1 verse 1 and 2.
Genesis 1 verse 1 ne 2.
In the beginning God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Pakutanga Mwari vakasika denga nenyika, nyika yakanga isina kugadzirwa, isine chimiro, rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika, mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
John 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Pakutanga,
the same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of man. 1 to 4. John 1, 1 to 4.
Pakutanga kwakanga kuine shoko. Shoko rakanga riri kuna Mwari. Shoko rakanga riri Mwari. Irori pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaMwari, upenyu hwaiva chiedza kuvanhu.
Verse 4 and 5 of Ephesians chapter 1.
Ephesians chapter 1.
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will.
Sezvaka tisanangura maari nyika isati yavambwa, kuti tive vatsvene vasine mhosva pamberi pake murudo. Akatitemera kare kuti naJesu Kristu tiitwe vanakomana vake, sezvaakafanzwa pakuda kwake.
May the Lord bless the reading of his word as we take our seat.
Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo tichigara hedu pasi.
Let me say a few things that I feel I would say now, just before I say again a few words in my sermonet.
Regai nditaure mashoko mashomanane andinonzwa kuti ndingada kuti nditaure manheru ano tisati tapinda mushoko redu.
I am surprised to be standing before you today as much as you are surprised to be seated where you are listening to what is going on.
Ndikutoshamisika kuti ndakamira pano muchiitiko chino sekushamiseka kwamuri kuita makagara imomo nechiitiko chiri pano.
On Sunday around 3 I phoned Pastor Chesa.
Musesondo ma 3 maskati ndakafonera mfudzi Chesa.
He was a bit tied up.
Vanga vakatibatikanei.
Said we spoke a little bit and then he said I will call you back.
Takataura zvishomanani vakati no ndichakufonerai.
So I was waiting for his call.
Ndakanakamirira kuti vandifonere.
Until and after sunset.
Kusvikira manheru.
After about 10 I think it was.
Ndofunga nguva dzingaita.
Preparing to sleep.
10 patanta kugadzira kuti tirare.
My wife said your friend I think has forgotten to phone you.
Mudzimai wangu akati ah ndofunga shamwari yenyu yakanganwa kukufonerai.
If you call him maybe you might remind him.
Mukavafonera ndofunga mungavarangaridza.
I said it's a Sunday, he may be tired.
Isvondo vakati nete.
Probably he has gone to bed, so I don't think it's proper. I will phone him tomorrow in the evening.
Nasi isvondo vakati nete ndofunga vatorara nechikari saka ndichavafonera mangwana manheru.
I could not phone him during the day because I knew he has his routine that he follows.
Andaikwanisa kuvafonera masikati nokuti ndaiziva kuti vane zvavanotevedza musi wemandi.
So I knew I would have to phone him after 9 or after 10 in the evening.
Saka ndakaziva kuti ndingaita zvakanaka ndikavafonera kuma 9 kana kuma 10 manheru.
So I let it go.
Saka ndakangosiya zvakadaro.
It was painful then that same night when I was called to be informed about what had happened.
Zvakazondirwadza manheru iwayo ndichifonerwa kuudzwa kunzi ndo zvanga zvaitika izvi.
It pained my heart.
Zvakarwadza moyo wangu.
I think the correct description is I got confused.
ndofunga tsanangudzo chayo yandingapa ndeyekuti ndakavhiringidzika ndakakanganisika.
You don't know what to think about.
Hauzive kuti wofunga kuti kudii.
You don't find fault with God.
Hauwanire Mwari mhosva.
You don't find fault with anyone.
Kana kuwanira mumwe ani zvake mhosva.
But you say to yourself,
sunongozviti kwauri wewe,
Lord, you have an answer to as to why this has happened.
Mwari ndimi mune mhinduro kuti sei izvi zvaitika nenzira iyi.
So Monday morning I called Brother Mudombo.
Mvuro mangwana ndakafonera Brother Mudombo.
And I told him I will be coming to join them at the dam.
Ndikati ndiri kuuya kuzova nemi kudhamu.
Still, like Brother Kadiwa was saying,
zvisineiwo sezvanga zvichingotaurwa nehama Kadiwa.
I really could not take it or believe it.
Handina kukwanisa kunyatsozvigamuchira kana kuzvitenda.
Until I saw the divers bringing the body of Pastor Chesa on shore.
Kusvikira ndaona vanotuhwina vachiuya nemutumbi waPastor Chesa kumahombekombe.
I saw that indeed that's him.
Ndikatoona kuti mazviro kwazvo ndiwa.
And when we prayed,
patakanamata,
we formed a circle around his body.
Takaita denderedzo kwatakakomberedza mutumbi wavo.
And we prayed.
Tikanamata.
I normally don't pray long.
Handiwanzonamata munamato wakareba.
We were calling his name, calling him back.
Taivadaidza zita ravo tichivadana kuti vadzoke.
When I was through with my prayer,
pandakapedza munamato wangu,
I did not wait for the others to finish their prayers.
Handina kumirira kuti vamwe vapedze minamato yavo.
I opened my eyes.
Ndakavhura meso angu.
I wanted to see.
Ndichida kuona.
Is my brother up?
Kuti hama yangu yamuke.
He was not.
Vanga vasina.
I closed my eyes again.
Ndakavhara meso angu zvekare.
Prayed more.
Ndikanamata.
And waited until everybody else finished.
Ndikamirira kusvikira mumwe munhu wese apedza.
And the Lord kept the state that was there.
Mwari vakangochengeta mamiriro ezvinhu iwa.
I believe it's the will of the Lord.
Ndinotenda kuda kwaMwari.
He knows what's best for us.
Vanoziva zvakanyanyotinakira.
I think the best approach for us all is to say like Job, the Lord gave, the Lord has taken, blessed be his name.
Ndofunga chikuru chatingaita tese zvedu ndezvekungoita sezvakaitwa naJobu, kuti Mwari vakapa, Mwari vakatora, zita ravo dzvene ngarikudzwe.
I knew Pastor Chesa from 1978.
Ndakatanga kuzivana na Pastor Chesa kubva 1978.
When I came to the message.
Pandakatenda maridzo ino.
We were at college together.
Tanga tiri kuchikoro pamwe chete.
And he saw the message a month or two before me.
Ivo vakatanga hawo gamuchira maridzo mwedzi miviri kana mumwe chete.
And through the ministration of men like Pastor Dan Matanga.
Pa kupurukidza nekushumira kwemfudzi Dan Matanga nguva iyoyo.
Brother Jeremiah Mkanganwi.
Brother Jeremiah Mkanganwi.
Brother Caleb Mujuru.
Brother Caleb Mujuru.
We were attending Scripture Union sessions.
Taienda kuma Scripture Union.
And would listen from different preachers.
Tichiteerera kubva kune vaparidzi vakatsiyane.
But each time these three young men stood up to preach.
Asinguwa dzese vakomana vatatu pavaimira kuti vaparidze.
You could tell the difference.
Waiona mutsauko.
You could see this is something out of the ordinary, beyond the ordinary. It was extraordinary.
Zvainyatsoona kuti izvi hazvisi zvemazuva ese, zvanga zvanotipfuurirei zvinhu zvemazuva ese.
So we knew each other, of course, before we came to the message, but then we were going together to Scripture Union, and he gave his life over to the Lord first, and I followed later.
Hongu takazivana hedu tisati tatenda maridzo ino, tikazoenda ku Scripture Union pamwe chete, tikazoteera maridzo ino, tikapa upenyu hwedu kunashe pamwe chete.
Then I got married ahead of him.
Ndina hangu ndakavatangira kuroora.
And we had our first child.
Tikava nemwana wedu wekutanga.
We had such a bond with Pastor Chesa.
Tanga tine ukama wakasimba na Pastor Chesa.
If I don't preach, just forgive me.
Ndikasaparidza ndiregererei.
But I will mention a statement or two.
Asi ndichataura zvitaurwa zviviri kana chimwe chete.
about the scriptures that I read.
Pamusoro pe magwaro aya andaverenga.
When I wedded, he was my best man.
Panakachata ndowanga ari best man wangu.
At Chitsere in Mbare.
Ku Chitsere kumbare.
And that day was a twin wedding, myself and Brother Maxwell Chikosi.
Musi woyo panga pine michato miviri ini na Pastor Chikosi.
And Brother Biskal was our marriage counselor.
Brother Biskal ndova kava muchatis wedu.
Why I'm mentioning this is because the day that I wedded,
saying ndiri kutaura izvi ndezvekuti zuva randakachata,
is the day the inspiration to get married was so strong on Pastor Chesa.
Ndo musi wakawira chizoro nekufemera pamusoro pemufudzi kuti ndofunga ka ndikaona wangu zvingatiitire zvina.
In that day,
zuva iroro,
he spoke to his sweetheart.
Ndokubva vanotaura nechihwitsimwoyo chavo.
Sister Chipo Pelagia Chesa today.
Sister Chipo Pelagia Chesa nasi.
We happened to be the inspiration behind the Chesa marriage.
Ndisu takava kufemera pamusoro pemuchato uyu mukuru wekwaChesa.
Amen. But I'm proud of what followed.
Asi ndine mufaro mukuru nezvakazotevera.
Our friendship just continued to blossom and to strengthen.
Ushamwari wedu wakaramba uchiita maruva uye uchisimba.
And I remember, I was thinking about it today.
Ndorangarira ndangachizvifunga pamusoro pazvo nhasi.
Pastor Chesa, I don't remember him doing anything wrong to me.
Pastor Chesa, handirangariri vachinditsika konzi kana mumwe musi mumwe chete zvavo.
That does not mean he did not have mistakes.
Hazvireve kuti vanga vasinga wanewo pavanombokanganisa.
Usually when somebody passes on, we just want to say the positive side.
Kazhinji tinowanzoda kuita wafa wanaka, kutaura zvakanaka chete pamusoro pemunhu anenge afa.
It's proper.
Zvakanaka.
It's customary.
Ndizvozvo itsika.
But I believe he is a man who had mistakes as much as I had, or as much as you have.
Asi ndinotendawo munhu aiitawo mhosvo sezvandaingunongoitawo inini kana nemiwo.
But I'm talking about his relationship with me over all these years, which amount to 40 years.
Asi inini ndiri kutaura pamusoro peukama hwavo neni hwakakura kusvika makore 40.
He was such a loving man.
Anga ari munhu anga aine rudo.
A humble man.
Munhu akazvininipisa.
He would take his back seat.
Aigara ake kumashure uko.
He didn't mind showing himself.
Asina basa kuti azviratidzire.
I think, like what the prophet tells us,
ndinofunga sezvatinongoudzwa nemuprofita.
If you want to know a man,
kana uchida kuziva munhu,
watch the kind of friends he has.
Tarisa mhando yeshamwari dzake dzaanadzo.
Pastor Chesa, being so humble, so withdrawn, so much in the shade.
Mfudzi Chesa semunhu ake anga akazvininipisa, anga akati zvike zvake, munhu asina basa nezvakawanda.
Maybe that's something that could have contributed to him taking up the ministry a little later on in life.
Ndofunga ndo zvakanyanyo wedzera pakuti vatinonokei kupinda mushumiro muupenyu.
But when he got into the ministry,
asi pavakapinda mushumiro,
there is one thing I want to mention.
Pane chandoda kuti nditauri.
I learned from Pastor Chesa that he is a pastor.
Ndakadzidza kubva pana Pastor Chesa kuti hepanoi munhu anonzi mufudzi ushu.
So gentle,
ari munyoro zvavo,
so loving,
vaine rudo,
and yet
asi
firm,
vakatsika kana vatitsikiti.
He knew what he wanted.
Vaiziva zvavaida.
He knew what he did not want.
Vaizivawo zvavanga vasingadi.
His quietness would have never been mistaken for somebody who did not know what he was doing.
Vakanyarara kudaro asi havai kukwanisa kuvaita semunhu wodunura asiri kuziva zvaari kuita.
Our gathering tonight is evidence that We are witnesses of what the Lord did through his ministry.
Maunganiro atakaita pano huchapupu hoga hwezvikuru zvakaitwa naMwari kuburikidza neshumiro iyi.
You would find we would have time to speak to each other.
Unoona kuti haiwana nguva yekutaurirana.
Sometimes with our wives as well.
Dzimwe nguva nemadzimai edu zvekare.
The battles that he was fighting in the ministry.
Hondo dzavairwisana nadzo mushumiro iyi.
And we would encourage one another along the way.
Uye taikurudzirana munzira iyi.
He stood flat-footed.
Vairamba vakamira kuti tsikiti.
Against whatever was coming left, right, or center against him.
Vachipesana nezvese zvaiuya kurudyi, kuruboshwe kana nezvavanotarisana navo zvaipesana navo.
He is a man who was full of determination.
Munhu anga akazara nekutsunga mwoyo.
And I loved him for that.
Uye ndaivada nekuda kwaizvozvo.
I thought to myself,
ndakafunga,
I wish I could be the way Pastor Chesa is like.
Ndaishuvira kuti ndaizovewo nzira iyo yanga yakagadzirwa nayo Pastor Chesa.
I believe the little bit that's positive in my life, a lot of it came from the influence of Pastor Chesa's life.
Ndinotenda kuti zvishomanani zvakati nakei muupenyu hwangu, zvizhinji zvacho runziro yacho yakabva pana Pastor Chesa.
If you would look, the prophet tells us,
mukatarisa muprofita anotiudza kuti
he says, I would rather you leave me a sermon
hanzi
than preach me one.
Ndingasva wandiraramira iwe mharidzo pane kuti undiparidzire mharidzo.
Pastor Chesa had a life that would preach.
Pastor Chesa vanga vaine upenyu hwaiparidza pakurarama.
It was so convincing the way he lived.
Zvainyatsokupa kugutsikana pamoyo mararamiro avaita.
That
kuti
even those that I knew were against him,
kunyangwe vandaiziva kuti vaipesana navo,
would confess
vaipupurawo
that Pastor Chesa is a Christian.
Kuti Pastor Chesa muKristu.
I don't know whether he had any grudges with anyone.
Handizive kana vanga vaine grudge kana kuti vanga vakapesana nemumwe munhu.
As far as I know, I don't know of any.
Zvandinoziva inini hapana kana mumwe chete wandoziva.
There could have been.
Pamwe vanga varipo.
But I don't know.
Asi handizive
whether there is any.
Kuti aripo here.
I admired his life to a point where I said, I don't want to have an enemy in my life.
Ndakayemura upenyu hwavo kusvikira pandakati inini handidi kuva nemuvengi muupenyu hwangu.
Let somebody hate me.
Rega pada mumwe andivenge.
But I don't want to hate back.
Asi ini handidi hangu kuti ndivenge munhu.
I learned a lot of that from his life.
Ndakadzidza zvikuru izvozvo kubva paupenyu hwavo.
I have learned how sweet it is to live a Christian life if you have no adversaries whatsoever.
Ndakadzidza kuti zvinotapira sei kurarama upenyu hwechikristu kana usina kana mumwe waunovengana naye kana waunorwisana naye.
The Lord has helped me.
She vakandibatsira
over a few years now.
Makore mashomanane zvino.
To live without an enemy.
Kurarama ndisina muvengi.
I have desired that.
Ndakazvishuvira izvi.
And I keep praying that it continues in my life.
Ndinoramba ndichinamata kuti zvienderere mberi muupenyu hwangu.
I have no doubt.
Handipokani.
Like what Pastor Mukanganwe said last night.
Sezvakataurwa naPastor Mukanganwe madekwana apfuura.
I don't doubt.
Handipokani.
That Pastor Chesa is a servant of the Lord.
Kuti Pastor Chesa muranda waMwari chaiye.
And from what Pastor Matanga was saying.
Sezvaitaurwa naPastor Matanga.
The events leading to the time he went.
Zvitiko zvairatidza kuenda kwavo.
All that to me is a further confirmation of what I believe about him.
Zvose izvozvo zvisimbiso zvezvandinotenda pamusoro pavo.
Was a man of few words.
Munhu anga aisina mazwi akawanda.
If and when he would complain against anything.
Kana dai vainzi vainyunyuta pamusoro pechimwe chinhu.
Speaking to him, to me as his friend.
Vachitaura kwandiri seshamwari yavo.
He would be complaining about something that has been going contrary to the word.
Vanenge vachinyunyuta pamusoro pechinhu chinenge chichipesana neshoko raMwari.
Anything in line with the word, that was his pleasure.
Chese chaienderana neshoko raMwari, wanga uri mufaro wavo.
A simple man, approachable,
munhu munyoro aishikika,
respectful,
anga azere nekuremekedza.
Let me mention that he buried both my father and my mother.
Regai nditaure chini kuti ndiwo vakaviga baba vangu namai vangu.
One time I think it was my mother when she passed away.
Nofunga vanga vari amai vangu pavakashaya pane imwe nguva.
He did not have a car.
Vanga vasina motokari.
I think his car had broken down or something.
Nofunga mota yavo yange afa kana chimwe
chinhu. So he looked around for a car.
Vakatsvaka kuti ndekupi kwandinga wane motokari.
Until he got a truck from Brother Jeremiah.
Svikira vakawana motokari kubva kuna Brother Jeremiah.
And he drove all the way to Gokwe, our home area.
Vakachikaira nzira yose kuenda kumusha kwedu kuGokwe.
That's how close he was.
Ndo ukama utanga tinaona.
See him drive at his own expense all that distance.
Kuona vachichikaira nemari yavo rwendo rweso.
Sometimes sleeping in the rough bedding areas where the countryside people sleep.
Zimunguva vachirara munoziva pamhasa kumusha.
Very easily.
Vaikwana pese. Sizinyore.
May the Lord bless his soul.
Mwari varopafadze mweya wavo.
One or two words about the ministry.
Mashoko maviri kana rimwe chete pamusoro peshumiro.
He helped us a lot in the ministry.
Vanga vaine zvinhu zvizhinji mushumiro.
Pastor Matanga mentioned the overflowing numbers of ministers coming from different countries through his invitation and at his own expense flowing over to our churches.
Pastor Matanga vakataura pamusoro pevashumiri vaiwanda nekuraudzira vaiuya vazhinji vachichengetwa navo vamwachiuya kumachechi kwedu asi zvose izvozvo vaikwanisa kuzviita.
And for me as a friend,
ini kwandiri seshamwari,
he would just phone,
vaingofona
and say, I'm sending a preacher.
Vaingoti ndiri kutumira muparidzi.
If you want two,
kana uchida vaviri.
That's how he was.
Ndo Pastor Chesa.
And that's how we worked.
Ndo mashandiro ataita.
The church here knows.
Kereke pano inoziva.
How I desired to come and minister here a lot more times than I did.
Kuti ndaishuvira sei kuuya kuda kuuya kuzoparidza pano kupfuurira nguva dzandakaparidza pano.
And how he desired to come over to preach for us more times than he did.
Uyewo kuti vaishuvira sei kuya kuzotiparidzira kupfuurira havo nguva dzavakazoparidza.
The Lord really knows the reason why it never really happened like that.
Mwari vanoziva chikonzero chakatinakira kuti sei zvisina kuitika nenzira iyo.
I never thought 6 months or a year would pass before I come to minister here and before he comes down to Kadoma to minister for us. But it never happened.
Ndanga singambozvifungidzire kuti gore kana mwedzi mitanhatu ingapfuura vasina kuya kuzotiparidzira kana kuti ini ndichinesina kuya kuzovaparidzira.
And the last time he came to Kadoma was when he came to lay the cornerstone.
Pavakapedzisira kuya kukadoma ndo pavakauya kuzoisa bwere pakona.
With his beloved wife, Sister Chipo.
Nemudzimai wavo, Sister Chipo.
It was a blessed time. He spoke about how readest thou.
Yanga iri nguva yakaisvonaka. Vaitaura pamusoro pekuti iwe unombovereenga shoko sei iwe.
I enjoyed my friend.
Ndakatapirirwa neshamwari yangu.
Amen.
Amen.
I'm sorry I've wasted time.
Ndine urombo kuti ndadya nguva yakati wandei.
Okay. In short, havana kutinyadzisa.
In short, he did not shame us.
Oh my. Pastor Chitsinde last night mentioned in his prayer.
Pastor Chitsinde madekwana vakataura munamato wavo.
Angoti ishe. Tinokutendai na Pastor Chesa havana kutinyadzisa.
He just said, Lord, we thank you for Pastor Chesa. He did not bring us to shame.
Speed thrills.
Hanzi kumhanya kunotapira kunonakidza.
They say on the roads.
Vanotaura migwagwa.
But it kills.
Asi zvinouraya.
Pastor Chesa was not in a hurry.
Pastor Chesa vaifamba pore pore.
Yes, vaifamba pore pore. Like Pastor Mkangana mentioned last night.
Se zvakataurwa nemufudzi nezuro madekwana.
I remember he mentioned the same to me one time.
ndinorangarira kuti vakataura zvimwe chete kwandiri mwenguva
tiri
pedyo nemaofisi eEdmark.
Vakati, my friend,
shamwari,
sometimes just a brew.
Brew.
We are getting old.
Takukura manje.
And as we grow old,
saka patiri kukura ka,
this word continues to unfold much more.
Rinoramba richizvibhedhenura, richizvibhedhenura.
I said that's true.
Ndakati ichokwadi.
Says but.
Asi.
We want to manage ourselves carefully.
Tofanira kunyatsozvicherechedza.
Let's do what this body allows us to do.
Ngatiitei zvinokwaniswa bedzi kuitwa nemutumbi
uno. Because we will never exhaust the revelations that keep pouring through the message of the hour.
Nokuti hatimbofi takapedza chizariro chinoramba chichibuda chichidzutuka kubva mushoko iri rezuva ranhasi.
I said I believe that.
Ndakati ndinozvitenda izvi.
That's why even tonight I'm speaking slowly.
Ndokusaka kunyangwe manheru ano ndirikutaura pore pore.
Pore pore.
Pore pore. Slow, slow.
Amen.
Amen.
Allow me to read one quotation.
Nditenderei kungoverenga chinokorwa chimwe chete.
An exposition of the seven church ages. I'm sorry, MC. I will read a quotation and sit. Praise the Lord.
Kuiswa pachena kwemazera manomwe emakereke.
Watch carefully now.
Nyatsocherechedzai zvino.
And see this.
Muone izvi.
Before there was ever a speck of stardust.
Pasati patombove kana neguruva rimwe chete zvaro renyeredzi.
Before God was God.
Mwari asati ava Mwari.
God is an object of adoration and no one was there to worship him.
Zvino chinonzi Mwari chinhu chinonamatwa asi apa panga pasina anomunamata.
So he was at that time only potentially God.
Saka panguva iyoyo aingokwanisawo zvake kuva Mwari.
And he was known only as eternal spirit.
Aingozikamwa semweya waziyenda nakuenda.
The bride was already in his mind.
Mwenga wanga watove kare mupfungwa dzake.
Yes, she was.
Hongu anga arimo.
She was existing in his thoughts.
Airarama mupfungwa dzake.
And what about those thoughts of God?
Zvino pfungwa dzaMwari dzichi?
They are eternal.
Ndedza zienda nakuenda.
Are they not?
Handizvo here?
Who was the thoughts of God
Diana,
before the foundation of the world?
Angari pfungwa dzaMwari nedzenyika dzisadzavambwa.
It's the bride I'm speaking to tonight.
Ndiwo mwenga wandiri kutaura nawo madekwana anhasi.
Another place the prophet says.
Pane imwe nzvimbo profita anoti.
Identification. My apology. Paragraph 77. Look.
Kubatanidzwa kana kuti kuiswa pachena.
To show it's the ones that he thought of.
Hanzi tarirai. Kuratidza kuti ndo ava aifunga.
His thoughts.
Pfungwa dzake.
Is the Christian.
Mukristu.
Of today.
Wanhasi.
Are you a Christian of today tonight?
Yewe uri muKristu wanhasi here manheru ano?
Is Pastor Chesa a Christian of today?
Pastor Chesa muKristu wanhasi here?
If you are and if he is,
kana uri kana iwo vanga vari, kana vari,
you are the thoughts of God.
Ndiwe pfungwa dzaMwari.
That were in him.
Dzanga dziri maari.
Before the world began.
Nyika isati yavambwa.
His thoughts.
Pfungwa dzaMwari.
Included you and Pastor Chesa.
Dzaisanganisira iwe na Pastor Chesa.
And we were inside him.
Tanga tiri mukati mavo.
Before the world began.
Nyika isati yavambwa.
And he says the thoughts.
Akati.
Before the foundation of the world.
Pfungwa nyika dzisati dzavambwa.
Is the Christian of today.
Hanzi muKristu wanhasi.
We know we are in the end time.
Tinoziva kuti tiri munguva yekupedzisira.
But the scripture we read.
Asi gwara rataverenga.
Has told us in the beginning.
Ratiudza kuti pakutanga.
That's Moses talking.
Ndi Moses ari kutaura.
Let's take this part as the beginning of Moses.
Regai titore chikamu ichi sekutanga kwa Moses.
God created.
Mwari akasika.
We take there as eternity and we are following time going to the end.
Totora seri uko sazienda nakuenda. Tona apa nguva.
Moses was standing here.
Moses aimira panapa.
He looked back.
Obva atarisa kumashure.
He sees the creation.
Obva aona kusikwa.
Taking place.
Kuchiitika.
And it's God creating.
Ndi Mwari vari kusika.
And we see John.
Tova taona Johane.
Who came later on.
Akazoya mberi uko.
Looking back.
achitarisa kumashure.
Saying in the beginning was the word.
Kataura kuti pakutanga kwanga kuine shoko.
And we find in our day,
toona muzuva redu,
way towards the end of time,
uko seri kwenguva,
we have a man who is not educated.
Tine murume asina hake kudzidza.
He is further away from these two men.
Ari kure neava varume vavira.
And he looks back.
Obva atarisa kumashure.
And goes beyond Moses.
Obva aenda opfuurira Moses.
Goes beyond John.
Odarika hake Johani.
And he says, I am going back into eternity.
Oti ndiri kuenda kuseri kuna zenda nakwenda.
He doesn't go only into eternity.
Haangoende muna zenda nakwenda.
He goes into the mind of God before he was God.
Obva apinda mupfungwa dzamwari asati ave mwari.
And he says, God had thoughts in him.
Obva ati mwari anga aine pfungwa mari.
That he had in him,
pfungwa dzanga nadzo,
when they are expressed,
kana dzaiswa pachena,
they become word.
Zvinova shoko.
So when those thoughts were expressed,
zvino pfungwa dzamwari padzaiswa pachena,
John saw in the beginning was the word.
Kusvikira Johani akaona kuti pakutanga kwanga kuine shoko.
And when those words have been spoken,
mashoko aya akataurwa,
the words are loaded with power inside them.
Mashoko aya akazara nesimba mukati.
When God speaks the word,
kana mwari ataura shoko,
there is power inside.
Mune sima mukatimo.
That word.
Mushoko ero.
That word then materialized and became substance.
Shoko iroro rakazoitwa chinhu chinobatika.
That's what Moses saw.
Ndozvakaonekwa naMoses.
But the day that we are living in is a different day. We don't look and see God when he is already God.
So
God is an object of worship. But we see God before he was God. And inside him was a thought. And that thought was you. And that thought was the word. It became material. And we were the thoughts of God then. So when God spoke, and the world became, the world was an expression of what God's thoughts, which became word, had become. And if you and me
saka zvino kana iwe neni
were those thoughts,
tanga tiri pfungwa idzodzo,
when the world was created,
pakasikwa nyika,
and all those that are flying in the atmosphere in different places and galaxies,
nezvese nyeredzi dziri kumbururuka muchadenga,
when those things became substance,
zvinhu izvozvo pazvakava zvinhu chinobatika,
they became reality,
pakava mazviro kwazvo,
you and me,
iwe neni,
were inside those things.
Tanga tiri mukati mezvinhu izvozvo.
We were inside, in particular, this planet.
Tanga tiri chaizvo chaizvo munyika inwe.
What it means,
zvazvinoreva,
is the word that created the earth,
shoko rakatsika nyika,
is the same word that created your body.
Ndoshoko rimwe chete rakasika mutumbi wako.
So the earth and your body is one.
Nyika nemutumbi wako chinhu chimwe chete.
I believe you follow me.
Ndotenda kuti muri kutevera.
The earth and yourself, the body.
Nyika iyi newe mutumbi wako
is one.
Chinhu chimwe chete.
But the soul,
asi munhu wemukati,
was in the back part of God's mind before the world began.
Wanga uri kutsi kwepfungwa dzamwari nyika isati yavambwa.
And when the time came for you to be expressed,
nguva yako payakasvika yekuti uratidzwe,
then you came.
Ndopawakazovepo.
Through holy word lock, you came along.
Wakauya munyika inoweka.
To accomplish. Nemuchato.
Okay. Nemuchato wakauya iwe uri wega.
To accomplish the purpose for which God put you on earth.
Kuti uzadzikise chinangwa chamwari chekuti uiswewo panyika.
Now let me say this.
Regai nditi.
If you were the thought of God, and that thought became word, it means you and the word are one. This explains why even before you repented, inside you, there was a desire. There was a hungering.
Manga muine nzara.
There was a thirsting.
Manga muine nyota.
You are looking for something.
Waitsvaka chimwe chinhu.
That was missing about you.
Changa chisimo mauri.
You did not know exactly what.
Wanga usingaziva kuti chii.
But you knew.
Asi waiziva.
One day.
Kuti rimwe zuva.
You'd come across it.
Uchachibata.
And you move from church to church, denomination to denomination.
Uchifamba kubva muchurchi kune imwe, neimwe neimwe.
You're looking for that thing.
Uchitsvaka chinhu ichi.
And one day that light.
Rimwe zuva chiedza ichi.
Flashed before you.
Chakapenya pamberi pako.
And you did not consult your father.
Auna kubvunza amai.
You did not consult your mother.
Auna kubvunza baba.
You did not consult a bishop.
Auna kubvunza bishop.
You consulted what was inside you.
Wakabvunza changa chiri mukati mako.
To say, is this so? Is this not so?
Ukati ndizvo.
And when you did that,
pakadaro,
something inside you,
chimwe chinhu mukati mako,
said yes.
Chakati oh.
Yes.
Hongu.
You have found it.
Wachiwana.
Yes.
Hongu.
This is it.
Ndizvo.
This is what happened.
Ndo zvakaitika.
With our pastor.
Nemfudzi
wenu. When he was placed on this earth.
Pakaiswa panyika pano.
Before he saw the message.
Vasati vaona mharidzo.
He was looking for the message.
Vaitsvaka mharidzo.
Before he understood the message.
Vasati vanzwisisa mharidzo.
He was looking for it.
Vaitsvaka.
But one day,
asi rimwe zuva,
when it just flashed before him,
payakapenya pamberi pavo,
he said, thank you, Lord.
Vakati
I have found it.
Ndachiwana.
This word,
shokwe,
when God sends it,
Mwari pavakaritaura,
it does not go back to him void.
Haridzokere risina kuita basa.
It has power in itself.
Rine simba mukati maro.
To make substance of what it is.
Kuisa pachena cheizvo zvariri.
And our pastor, when he took a hold of the word,
zvinomfudzi wedu paakabata shoko iri.
He never let it go.
Havana kurisiya richienda.
And when heaven and earth pass away,
zvino kana denga nenyika zvapfuura,
this word the Bible tells us,
shoko iri Bhaibheri rinotiudza,
will never pass away.
Kuti haripfuure.
And if Pastor Chesa is the word,
zvino kana Pastor Chesa vari shoko,
the moon can go. The sun can go.
Mwedzi unopfuura.
All creation can go. He is the word.
Iwe shoko.
One day,
rimwe zuva,
one morning,
mangu mangwanani,
we'll greet him.
Tishava morosa.
And say shalom.
Toti shalom.
God bless you. Sorry, man.
Mwari vakuropa padze. Glory!
Hallelujah.
Glory!
Just give the Lord another round of applause.
Hallelujah!
Glory!
Hallelujah!
Pastor Chakana.
Amen. Pastor Chakana.
That's the message.
Do marry Zoiwe.
And you know the tower of Karodondi Fadza.
I usually say when you want to make me happy, tell me the truth.
Hallelujah!
Hallelujah!
Mu Christo anora ramane chokwadi.
A Christian dies by the truth.
Chino sunungura.
Because the truth will set you free.
The Lord bless you, believers. Amen.
Amen.
I've got no grudge with my elder. Though he took my time, I'll take just 15 minutes. That will be fine. God bless you. God bless you, believers. I want to salute the elders. All the elders. Amen. God bless you. I certainly want to stand and represent all other brothers who were brought up in this church. Surely I was raised up in this church. From school, my wedding, preaching, ordination, that was all done in this church. And tonight I'm saying, my father, the chariots of Israel, and their horse riders. What are we going to do? May God help us. Last time I had meeting with him in the study, that was on Saturday. Before Monday he went away. We had things clarified.
really clarified.
And I
want to tell you, he didn't go with a heavy heart. Because we clarified things that were supposed to be with his elder sons. The four of us, the first crop that was ordained by Pastor Chesa, we sat with him on Saturday, maybe 2 hours or more, and we ironed issues that were supposed to be ironed. And we said goodbye. That was really saying goodbye to him. We were five of us, but one of us has gone to glory. That's Pastor Tutani. We are remained four of us. And the four of us were there in that meeting, discussing things, putting things in place. And when the meeting was finishing, I said, Pastor, my church has stayed without finishing quite a long time.
He
said, don't you worry. There is an address where you can contact the people can help you. So I thank the Lord for that. I appreciate the Lord for that. And I'm so thankful to tell you that some people might think that Pastor Chesa had no ministry. But I'm one of the products. And I want to tell you, not with pride, I've never been foolish. I've tried to be the best. And I want to tell you, sure, he was very humble to the ministry. I was very not many times, but he was always a father, as you have heard. Bring us back every time. And I really appreciate a man like him. I thank God that I was raised under that ministry. I don't know what I was going to be if it was another ministry. But there's been so many good things have been drilled in me. And I'm so glad for that. Saints,
church,
the cedar has fallen down. That the cedar.
What I cedar.
Wawira pass. Let me just read something here before I'm checked off. Praise the Lord.
Amen.
Let me read Zechariah chapter
11. Zechariah chapter 11.
Verse
2.
How fair tree, for the cedar is fallen, because the mighty are spoiled. Ho, O ye ox of Bashan, for the forest of the vintage is come down.
Zechariah 11, verse 2. Ungudza iwe mprisita, nokuti musidari wawira pasi, nokuti miti yakanaka kwazo yaparadzwa. Ungudzai imi miouki neyebashami, nokuti dondo risingabviri kupindwa ratemwa.
Now I want to say just a few things. You know, when a cedar tree falls,
it's
a very big tree. Under it, there are so many things of the nature that depends on that tree. Despite the fact that we have been pastors for some time, we still were coming to have consultation from him. And when the big tree falls, there are so many disasters. And I want to tell you, So many brothers, I don't know what they are going to do unless they depend on the Lord. Because that
cedar
was standing to block many things. How we must behave with other pastors. How we must do things. How we must treat our wives. How we must treat our believers. That Pastor Chesa was teaching.
Yes,
sir. And it was good. But listen now. 2 Kings, chapter 13, verse
14.
Now Elisha was fallen sick of his sickness, whereof he died. And Joash, the king of Israel, came down unto him and wept over his face and said, "Oh, my father, the chariots of Israel." And read that. It's injustice. We don't do good. Let me hear, friends. There's been paradox. There has been paradox after paradox. But I want to tell you, the final one is coming. The final paradox is coming. In the twinkling of an eye, we shall be gone. But Abraham says in the book Paradox, 1964, on the 6th of February, paragraph 267, brethren, we may see paradox after paradox. The greater paradox is coming ahead of us. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal bright and fair, when the resurrection comes and we are caught up together to meet him in the air, that will be the final paradox. So a final paradox is coming, friends. The final one is coming to meet him in the air. That will be the final paradox. When we go to meet with him. Until then, let's be faithful servants of the word of God. Let's preach the word of God without compromising. For the sake of any position, I don't believe a Christian should compromise the word of God. Never compromise. Stand on the word of God. That's what Pastor Chester taught us. And we believe it. Listen, friends. Then we shall gather those who are dead in Christ, and we who are still alive, we shall meet in the air. But first of all, there is the order of resurrection. There is the order of resurrection. There is no confusion. When we come up to resurrect, the dead in Christ shall rise first. And we who are alive shall meet with them. Why? Because God is a God of worship. There is no confusion. When we come up to meet with him, or we come up on the round table. Listen, friends. We don't want to be confused in that day. You begin to look at the corner of your eye to see if brother so-and-so is around. Or sister so-and-so is around. God doesn't want that. He's a God of worship. So first of all, we shall meet. And you shall see. This one is here. This one is met. This one is met. Then we shall go and meet the Lord. Are we listening to that? That is the order of the resurrection. That's what Brother Bram says. And now, whatever died in the sea, whatever died with crocodiles, whatever died in other manner, shall be raised by the power of resurrection. Hallelujah.
Hallelujah.
And when that happens,
kudarika.
He showed me the Lord in the air. That's the order of resurrection. The final paradox. The rapture for us to go. May God bless you.